Takatarisa kusungwa kwa itwa wa nefumchanga nilangyo wa sungwa na utino uona zinu shakati kuti mkusungwa kwao especially kana mchini masuchini kiza kama mwena kwenye kaka sekuleta akipomerwa kuti jio masuchaturwa na mayo awa nwa gukoka shumekipa a very interesting angle in the development anonga arkuitika either in the political interesting development in terms of how the new currency of the government has to maintain the new currency for it to have stability. Mufure mekunge la mchanga wanua hiyo mtauri uwe baki rukutuonga la kunda wa chiki kira shikuru kuti vanhu vanonga vabvisa karedzi vanofanira kunga ivo vachisunga saka kusungwa kwemwana wavo nezvemuchanga kwakatikoshera zvikuru mukuona kwatingaita mapolitical atmosphere uye kuona zvakare kuti in terms of the enforcement nekuafiriat kwegasi nekuenda kupi ekarenzi tinowani kuti ienforcement inge ichitambiri kamuvanhu
zvingabatsira here kuti tione vanhu vane mukurumbira wakadai vachisungwa panyaya iyoyi yemari yemaziki
sa zvinoita zvinhu chekuti zvinokwanisa hongu kubatsira asi at the same time mubvunzo riko rwekuti mari inotadza kungoti itambiriki pasina kusungana mukati konfidensi yemari haifani kuunzwa iyo nemapurisa takambobvako zvakare kuira iyoyo pataiona izve maprice controls mapurisa achipinda mashop achimanikidza asi mari iyoyo haina kuenda kuri saka parikufanira kuti mamajors anoiswa mukati memari anofanira kuita sufficient kuti atsigire kana kuti ange ariwo akabvisa mari yedu on the confidence yevanhu kwete kuti mari inoiswa yekumanikidzirwa nemutemo nekusvisidzirana kana kuti nekusungana kuti itambire ukasatambira ndokusunga confidence yayo inoihodzika.